ya mugadi akambosimuka seZimbabwe asingazivi zviri mberi zvoita semashura asi zvese zvangosanganisa kusarongeka kwehurumende yavo nokurongeka kwavo semutungamiriri wenyika saka nokudaro zvinhu zvinosuwisa kuti vanhu vasati vatangira kubhadharwa macivil servants vanhu vachiri kutambura vaitsvaga chikafu nokutsvakwa kwakaita vamugadi vanowana mari yokutambisa vachikwira ndege vachibhururuka vachiinda kuindia vachidzoka vasina chavakabata kungondotamba chete nokudzoka murume mukuru zvinhu zvatishamisa zvinhu zvatirwadza
asi izvi zvinhu zviri kukushamisa here
zvinotishamisa ndechekuti zvokwadi vanhu vakavatenderedza vose ivavo naivo murume mukuru anonzi ndiye akafunda muno muafrica havana makore akawanda anodarika 35 years achitonga asi havagoni kurongeka kuti vasatambisa mari yenyika nyika haina mari macivil servants aroda bonus macivil servants anoda pei nyika haina chibage asi ivo vanowana mari yekundotambisa chinotishamisa ndichocho chokuti pane vakaita mavune vamugabe nevakarega kudaro zvinhu zvinotigumbutsa senyika inoi.